A very good evening, Zimbabwe. Maniroa Kanaka, Li Chonanjani, Zulukandava. This is Studio 7 Live Talk on Friday, April 15th, 2016. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about the country's infrastructure and also look at Zimbabwe 36 years after independence.
To join the discussion, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk as usual goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-11605 and 15755 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com.
I think it's basically caused by prayers that cross the road, please make the road during the night. And if I recall, from 15 or 20 years ago, that road was actually changed. And the traffic has been caused by animals. They're quite rare. In this case, the driver actually said he saw it, he hit a donkey. And that actually caused this catastrophe. In the very long time, I was able to get a little bit of a
A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 Live Talk, and thanks for joining us. And tonight on Live Talk, we are talking about road traffic accidents, the country's infrastructure in general, and Zimbabwe at 36.
Government officials are reporting that 12 people were killed and 45 others injured when an MB transport bus they were traveling in collided head-on with a haulage truck about 45 kilometers outside Bedbridge at the border town. Government has declared the accident a national disaster.
I was cutting you there. Of course, the accident comes as the nation prepares to celebrate its Independence Day on Monday, that is April the 18th. And some are saying the number of road traffic accidents is a sign that President Robert Mugabe's government has failed to maintain the country's infrastructure.
What are your views on these issues? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. Yeah, as chopping for it.
Wonguka Gibbs nasi tirawo tinge tichitarisa mamiriro akaita zvinhu mumigwagwa. Tichitarisawo kuti vanhu vari kuona sei iyo migwagwa iyoyi. Tatarisana nezororo rakakosha rekuwana kusvitonga kuzere kana kuti reIndependence musi wa 18 April. Vakawanda vari kuchema chema kuti migwagwa iyi hamenoti yakapedzisira kugadzirwa riini uye zviri kuitika zvekuti vanhu vari kunyanya kufa zvikuru sei mugwagwa iwoyu weHarare kusvika kuBeitbridge. Munongedzo wekuti hurumende zvinhu zvinenge zviri kuikunda kuti inge ichigadzirisa zvimwe zvinhu zvainotarisirwa kuti inge ichigadzirisa zvakafanana nenyaya dzemigwagwa idzodzi Gibbs.
Yeah, uibeka kuhle ke indaba yetu Blessing namhlanje Zulu kandaba lingachona njani khona ngapho ke ngemakaya tinangapha siyaphila sibilwa kwamagama. Yeah, udabe kuthi namhlanje ke sikhangela khona ku okwenzakala emgwaqweni sizile ukuthi abantu abangu 12 babhubhile duzane le Bybridge lapho ke ibhasi echane khona le truck inkalakatha sibili kwathi ke abantu abayi 45 balimala kumangalisayo. Kathe sikhuluma nje abanye bakobulawayo abanye bakuzinye isibhedlela. Yes, sifuna ukuzwa ngani ukuthi kambe imigwaqo libona njani eZimbabwe. Sikhuluma nge 36 years, almost 36 years kungakafika uzibuse. Ngomvulo siyawazi ukuthi iZimbabwe ithakazelela uzibuse. Kambe nxa kulokhu ukuthi imigwaqo ifile kangaka, kambe uzibuse wangkhona ungapi? Njalo ke sifisa likhulume sibili likhululeke likhulume ngozibuse ngoba sibonile la izolo Blessing MDC ingena ezidaladini lapha itshengisela ukuthi izinto azihambi kahle. So abantu be MDC bathi khona ukuyana kwatshengisela ukuthi ilizwe livele lime ngogedla.
Wonguka hamwadiwa sezviri kutaurwa na Gibbs apa tida kutaura nyaya dzakawanda wanda vamwe vanga vachiratidzira nezuro takaona mugwagwa MTC vachiti zvinhu munyika zvinenge zvisina kumira zvakanaka, hurumende iripo inenge iri kukundikana. Munotenderana nazvo here? Asi vamwewo vari kuti aiwa hapana chiri kutadzwa nehurumende yavamugabe. Zvimwe zviri kuita kuti vatadze kugadzira zviri kunetsa inyaya yezvirango kana kuti masanctions. Saka tataunzwa kuti vanhu vanoti kudii, inyaya yemasanctions here kana kuti kutadza kutonga?
Yes, unongozva sivile kuti vavanhu bezikurumele kululeka kakhulu. Nasi nombolo okuti lijaye sibese silifonela khona ngapho ke lapha elikhona. Inombolo ke ihamba kanje ngu 001 202 619 2077. Ngizayiphinda njalo, 001 202 619 2077. Yes, Slobodan Pleasant.
I think we have our first guest. That is human rights lawyer Mr. Dewa Mavinga, who is in Johannesburg, South Africa. Mr. Mavinga, good evening.
Good evening, Blessing and Gibbs. How are you, this guy?
We are doing great, and thanks for joining us. Gibbs, you can start the ball rolling.
Yes, Mr. Mavinga. So there's this kind of terrible bus accident outside Bybridge. So what is your take on the state of the roads in Zimbabwe generally when you look at such accidents?
Well, it is obvious to any Zimbabwean and any traveler in Zimbabwe that the state of our roads is appalling. In fact, we no longer have roads. We have patches of tar. There are so many potholes, and over the last decade, we have had so many road traffic accidents that have claimed thousands of lives. But it is primarily down to the issue of failure to properly manage and develop our roads and maintain them. You remember, Gibbs, that there was a time a few years back when there was talk of introducing a system of tolling or taxes of toll gates. The idea was that the money from these toll gates would be used to revamp and improve and maintain our highways. But unfortunately, despite these toll gates becoming cash cows, the money has not really found its way back into developing our road system. So we have today a huge challenge of people dying, particularly on the Harare Bait Bridge, the so-called Mashingo Highway. This is really, there is massive road carnage on that highway.
And Mr. Mavinga, you are a lawyer yourself. We have seen that a number of people have perished on that road. Can they sue the government or the company? Let's look at the bus companies or bus operators, for example. Can people sue the passengers who are dying or their relatives?
Yes, in theory and in principle, yes, people can sue the bus companies. But because of a collapsed economy, nothing works in Zimbabwe. Because ideally, even the insurance companies that are there, these vehicles that ply our routes in Zimbabwe, they are insured. But because the economy has collapsed, even the insurance companies are not functional to the extent of being able to pay compensation to those that are injured or those that lose their lives on the road. That's the first thing. And in Zimbabwe, because of the breakdown in the rule of law, there is no respect for the law to the extent that what we have is massive corruption that takes away the validity of the possibility of suing these companies. Because these people who run the companies, the buses, have more money, they are able to buy off the police, they are able to buy away justice from the aggrieved or from those that are victims. So it's a major problem in a country where there is no rule of law, where there is massive corruption, for an ordinary citizen who is poor to find justice, because the police are easily bribed. When they get to the scene of the accident, they change the story. They are taken to lunch or they are given small amounts by this big person who has this company. And then from then on, the police tend to be witnesses for this guy and not for the victims. So this is why it is difficult to have justice in Zimbabwe. The insurance companies as well, there are many of them really have become ways of making money but not paying out when the time comes for the victims. So we find that it's a difficult even for the poor people in Zimbabwe because of a collapsed economy and lack of rule of law.
Ah, thank you so much, Gibbs. Mm.
Yeah, uyathola lapho ke umnumzana Mavinga Zulukandaba nxa limlaleli lapha esithi kwanyangazane Zimbabwe ngale ye ikhona imithetho yokuthi ungabophisa abantu abalamabhasi nxa ukuthi ke ungajaya khonoko okuthiwa i-accident uphakathi kwebhasi yabo kuzobuya ke ukuthi engozini zene zingenzakala ongani kuyahlupha njengoba Mavinga kubeka kuhle uthi kule corruption eningi abantu ukuthi bahambe khona ngale babophisa amakampani lawa bakhulukhuluma enxele amapholisa bakhulume lalabo kumele basebenze bazesithi udaba lwakho lolu lungazani alulasisindo uphinde njalo watsho ukuthi abantu abangani bampofu kuba nzima kakhulu sibuthi usukume ukuthi uyefika khona ngale emthethwandaba kodwa neqinisa ukuthi sizambuza futhi ukuthi ethi kambe umuntu nxa walima lakudala kungahamba njani wothani ke ngibeke bandla Mr. Mavinga, so the question is if somebody got injured, let's say 5 years ago, 10 years ago, can you still sue?
Well, there is the law of prescription that requires that you should sue within a prescribed time. I think it is ordinarily 2 years, and therefore beyond which it would be difficult to pursue the matter within the course of law. But also the challenge would be of proving your case, of finding the relevant witnesses and reconstructing the evidence. And so that makes it much more difficult. But the problem is that Zimbabwe does not have a culture of suing when there has been wrongdoing. Zimbabweans, because of the breakdown in the rule of law, tend to look inward to find solutions themselves and move on without seeking justice because of corruption and because in many cases, those who sue lose money to the to lawyers but still fail to find justice. So it is very difficult. It is something that is now beginning to happen when the aggrieved or victims approach non-governmental organizations that might assist them because of their public service nature or, you know, public interest, like Zimbabwe Human Rights and others. Otherwise, ordinarily, out of their own pockets, many people tend not to sue because of the rate of failure of such cases.
Mm-hmm. Thank you, Mr. Mavinga. And now we are being joined by Honorable Tabitha Khumalo, an MDCT lawmaker. Honorable Khumalo, good evening.
Very good evening. Good evening, Zimbabwe.
Now, there is this accident, Honorable Khumalo, that has been reported. Sadly, it's Bait Bridge again, the same road that has claimed the lives of thousands and thousands of Zimbabweans. What does this say about this government 36 years after independence, looking at the infrastructure?
It confirms that they really do not care about people. The issue of the Bait Bridge, Bulawayo Road, has been a thorny issue for years. This, the road that we're using currently is the road that was built by the Smith regime. Mm-hmm. And they've been telling us ever since in Parliament they are going to expand that road, deal with it. To this date, nothing has happened. And to them, it's a question of just people dying. And when these people die, they really, really don't care. So it shows how bad our government is when it comes to issues of infrastructure, especially on the traffic along that road, bearing in mind that a lot of our people from the Matabeleland area, most of them are working in South Africa due to the fact that they were denied the right to have identification in terms of IDs, birth certificates, and you name it, because they are survivors of the Kukurahundi.
Mm-hmm.
Yes. Yeah, Makumalo, nxa sikhuluma ngodaba olunjalo, abantu beZANU PF bajalo ukukhuluma besithi okuhluphayo ukuthi iMDC yacela ukuthi kube lezijeziso zenotho. Ngakho ke abasayenelisi ukuthi bayenze loba kuyini. Kambe ungathini khona?
iZANU PF ingaziwumaneli. Akula zijeziso zenotho. Izijeziso ezikhona ngezokuthi kabayi eEurope bahambe bayethenga izinto ngemali abayintshontshe eZimbabwe. Isizathu ngesokuthi kabazange bahloniphe ulungelo loluntu, bajaya abantu, abantu bayacatsha beselizweni bengabonakali, abanye bayabulawa bayijikele emlindini singababoni. So as long besephula ulungelo loluntu abasoze akulazijeziso zonotho, ngoba ngakulezijeziso nganamhlanje World Food Program labo ke kabakho benika abantu kuhle.
Todzoka kwamuri vamavhinga tichitarisa idzo nyaya dzemugwagwa nemitemo, tambobvunza nechirungu, tombobvunza nechivanhu kuti vanhu vanokwandisa here kuendesa kumatare ivo varidzi vemabhazaya ari kufamba mumugwagwa aya, kana pachinge paitika njodzi dziri kuuraya vanhu kudai nedzimwewo njodzi dzatiri kuona dziri kusiya vanhu varemara.
Dambudziko guru riripo mukuma blessing nderekudai. MuZimbabwe mutemo chaiwo unonetsa kuti kazhinji unenge wakarerekera kudivi revane mari. Zvamunoziva ndezvekuti vana muzvina bhizimisi vanenge vaine mabhazi ndo vane mari. Vanofamba nemabhazi kazhinji vanenge vaine mari shoma. Saka vakapinda munjodzi vakaremara kana kuti vamwe vavo vakafa, hama kuti dzichizofambira nyaya idzodzo panozonetsa. Nekuti vane mari zviri nyore kwavari kuti vatenge mapurisa, vatenge vafakazi, vatenge humbowo kuti nyaya dzitipikwe dzipere. Ndoda mudzoguru riripo. Saka muchiona kuti vanhu vazhinji vemuZimbabwe havatori matanho iwaya kuti vawanewo chovivi kana vachinge varemadzwa kuti vakwanise kuenda mberi neupenyu hwavo, asi vanenge vachifanira pamutemo kuti vaende kumatare vapihwewo chavangapihwa nekuti varemadzwa kana kuti vamwe vavo vaurayiwa vafa munjodzi. Dambudziko iri hariperiwo zvakare, nekuti pachivanhu chedu vanhu vanenge vachitya zvichinzi zvichida vemabhizimisi vemabhazi vari kuchekeresa vanhu, ndosaka njodzi dzichiwanda. Saka pakadaro vanhu vanenge vaakutya zvakare kuti vaende kumatare vafambise nyaya dzavo. Nekudaro mugumo wazvo ndewekuti vashoma vanozoenda kumatare, zvakarewo magweta vanoda mari dzakawanda. Kana munhu uchinge wapinda munjodzi kana kuti uchinge wafirwa, mari yatopera, inenge yatoparara zhinji. Zvekuzowana mari yekupamagweta, vanhu vanava kuti zvinonane ndizvigarire hangu pane kuti ndiparadze mari ndisingazivi kuti ndinonobudirira here kumatare edzimhosva.
Tinotenda vamavhinga. Gibbs.
Yes, tateke uOpri Moyo umnumzana kona ngapo. Moyo ungauchona njani?
Siyachona, ndichona njani?
Hayi, sichonile mfoka Moyo. Kunjani lapho khona?
Hayi. Kuyatshisanyana.
Ye, akuphosela kolapho ngengozi le esizwakala eBald Bridge. Kambe ungathini ngakhonokho?
Ndikuyadanisa ukuthi abantu abaningi kangaka baphongufa bahlayana ngemigwaqo yethu le engalungiswayo, kodwa izimali zikhona zibekwa ngendlela engayisiyo. Okunye njalo okudala into zelezi ukuthi isipidi lesi esikhona lesi kasirayithanga.
Akusitsho ukuthi utshone khonapho
ngaso esisibonayo. Isipidi esihanjwa ngaso lesi ezimoteni lezi asiphezulu kakhulu, kuyagijinywa kakhulu emgwaqweni, khona sisazi ukuthi imigwaqo yethu kayilunganga.
Ubona ngani pho?
Yebo,
qhubeka baba, qhubeka, qhubeka.
Hello?
Qhubeka.
Okay, yithi anuba ngaba kunomthetho sikile ozwayo ukuthi imthetho yakithi kayilandelwa, ukuthi kumonithe izimoto lezi ezithwala abantu zihambe kahle. Licomputation zingahambi zigijimisana zicomputer zenza. Nama drivers la amdriver ethu la ahambe natha la araita.
So ke kodwa wena ngombono wakho ubona zani kungaphungukala yini xa kuwukuthi kungakhangelwa khonapho kufaka umthetho wangkhona? Kumba abantu umthetho ngumthetho nje bakwekela kunjani?
Elizweni lakithi leli umthetho uphonguba ngumthetho obhalwe phansi ukuthi ulandele u-enforce ngabo laba abamele ba-enforce umthetho bona ba be funi mali kuphela ngoba silambile
kambe ye
ukuthi ungazifaka ukuthi usebenze kunzima aba enforce umthetho balambile
mhm ye kodwa ke kambe singabe silokho sikhuluma ngendaba ezinje iZimbabwe siyathola uzibuse siyakwazi ukuthi ngomvulo lilanga likazibuse kambe ungathini khonapho
and yikho ngithe khona kubuhlungu kabo ukuthi kukwenzakala into ezinje after all 20 something years sikuzivuse asilatsho la mgwaqo kathesi mna ngikhuluma lapho engikhona umgwaqo wakhona uyesabeka usabeka vele akuhambeki ngamagigirigigiri kathesi kubhizi kugreda i-12 kilometers ebhodi entsha le evulwayo ngemva kwesikhathana kuyabe kungasela lutho
hayi siyakuzwa sibili moya ungabukangi khona khonapho
alo
ukuphumango khonapho ngapi
egwanda
hayi kulungile baba ye kulungile mbongile moyo siyabonga kakhulu so that was Mr. Moyo Opry who is in Gwanda he was saying that maybe there should be a law that should be crafted you know to look into issues of speeding he says drivers need to be monitored because at the end of the day some of them you know they speed a lot so he says can we have a law there
I think the laws are there. It's only that there's a lot of corruption, like what Mr. Mavinga alluded to. Regaitende kuna mkoma atapinda vano driver iwo marori ku South Africa ku makadi mkoma wangu.
Ndinofara makadi.
Aiwa tiri nani zvedu hatichakunzwei sei mazvano.
Dzimenguva kana tambopinda mukati muDRC umu network inomboti rasisa rasisa.
Okay, apa muri kupi manje?
Ezvinezvi ndiri muno muSouth Africa ndakasumuka nezuro muHarare ndichibva kuDRC ndichiuya kuno kuSouth Africa.
Mukoma tapinda nyaya yemainzwa iripo pane vanhu vashaya 12 mugwagwa wekuBite Bridge uyu unenge wapedza vanhu vakawanda zvikuru. Zvinofamba sei mugwagwa umu ndimi unopfuura nemu?
Dambudziko riripo mukoma Blessing nderekuti mugwagwa uyu waipa zvakanyanyisisa. Makomba anonzi mapotwo ijakachira mukati memumugwagwa umomo. Kozotiwo futi uwo mugwagwa wacho wadyika kumapeto kwachona kuzvekuti hauchisina kufara. Saka kupesana chaiko kwemotikari gurusisa kana dziri motikari hombe ritori dambudziko. Saka tinombozamawo kumbotaura tichisiwo zvichemo zvedu tichiti mugwagwa waipa sekungochema kuri kuita vanhu vese vese. Asi chataona ndechekuti anonzwa chaye chaye tinenge tamuti shayei nekuti nezuro indakasumuka na 8 o'clock muHarare ndichiya Bite Bridge ndasvika ndabva pamvuma ndakuda kuenda paFairfield ndakawana paine accident yakatyisa yekuti private car yakasikopinda pasi peroad dzikaisvika ita head on saka maaccident mazhinji atiri kuona mumugwagwa umomo mahead on collision zvinoreva kuti problem iyoyo inogona kugadziriswa vakaita dualized road iyoyo nekuti head on pane pasina anoovhateka anenge achiovhateka zvekutuma lanes ekuga anenge achienda kusaka head on inoeliminatwa nekuta dualized that road saka ndicho chichemo chatinacho but hapana ari kuratidza kuti ari kutinzwa chinonyanya kuti kashamadza kana kuti nesa ndechekuti uwo mugwagwa wouyu unogona kuzvigadzirisa pachawo pasina mari inobva kuhurumende makambani aripo mamwe akatombotaura kuti anogona kugadzira mugwagwa uyu opota zvavo achikonekita mari pamatogets kusvika mari yavo yakwana vozopa mugwagwa uyo kuhurumende hurumende yakamboda kunge yabuda kuzvibvuma vakamboda kumbotaurirana vakazoramba kubva pavakazoisa avo matogets akaiswa mugwagwa usina kugadzirwa ndinoona kuti vava kutoona kuti ko chatingadire kuti ugadzirwe chii kana tichiita mari iyo road yacho yakadaro saka idambudziko riri kunetsa zvikuru mazuva ega ega apa patozotaurwa nekuti kwafa vanhu 12 asi everyday hapashaike munhu ari kufa mumugwagwa umu isu tinofamba nawo hatipfuure kubva pabite bridge kunosvika uchirundu usina kuona maaccidents hazvigoni
Asika vamwe mukoma tapinda. Mukoma tapinda. Ndangaida mbokubvunza ndimbokubatei muromo. Mwari kutika asi kunyangwe mugagwa wakashata kudaro imi munodriver mabhazi nemarori muri kunyanyawo kumhanya zvinozoita kuti mugagwa wacho uite njodzi dzakanyanya idzi.
Inini ndinoda kuti pesanei nevanhu vanotaura vachidaro nekuti miriro yaita mugwagwa wacho nawoyo ukatoda kutomhanya chaiyo chaiyo kwaunoenda chaiko hausviki. Saka nestate ine rodhi chaiyo chaiyo ndinoda kutotenda zvikuru vatyairi vari kufamba mumugwagwa umomo kuti vari kuzama nepavanogona. Otherways pangadai pachigara pakafiwa sekufiwa kwaita nhasi uku every hour. Tikatarisa miriro yakaita rodhi iyoyo. Saka inini ndinoona kuti dambudziko ndozvinoita hurumende pese panoita accident inoda kuti vatyairi. Pese paitika accident inoda kuti vatyairi. Asi inini ndikanyatsoona tyairiro iri kuita vanhu mumugwagwa umomo nemiriro yavakaita dai vasiri kunyatsoita zvakanaka pangadai pachifiwa zvakanyanyisisa. Saka dambudziko chairo raapo nderekuti rodhi yaipa. Chimwe chiripo ndechekuti motikari dzawanda. Ndambotaura nezuro ndambotaura ndakasumuka muHarare nezuro. Asi ndakabva muchivhu kusvika mumvuma ndichiteera mumashure meimwe rori yaifamba 60 kilometers an hour. Ini ndichifamba ndaida kufamba 80. But ndakatadza kuiovertake from chivhu tumvuma pane about 60 kilometers.
Yeah.
Chinokonzesa ndechekuti kune kuine mota dzinei dzichiuya. Ini ndine rori yakareba 22 meters. Rori yandoda kuovhariba yandoda kuovhateka yakareba 22 meters. Saka kuti ndipure rori iyo ndigopedza kuovhateka pasina imwe mota yabva uko hazvisi kukwanisika nekuti motokari dzawanda. Ndose kuna vanhu vari kuchema kuti ndaiitwe two way road kuti zvinhu zviende. Ndiri kuona mukoma Blessing.
Hai wataona.
Ndinoda kuti nditaurei ndechekuti marori ekune dzimwe nyika maforeign registered trucks senindo driver motokari yemuno muSouth Africa tinobhadhara $100 kufamba kubva paBide Bridge kunosvika kuChirundo. Ukada kutarisa maforeign registered trucks ari kufamba pamugwagwa woyu akawanda zvekuti kana ukaona mari yacho una ichipindirwa mumapepa mainoiswa paBide Bridge unoshaya kuti imari here iri kunzi iri kunetsa ko iri kumboenda kupi. Marori emuZimbabwe chete ndiwo anobhadhara $10 pa target. Mamwe kune dzimwe nyika yese ari kubhadhara sesisi tinonyanya kufamba tichibva kuSouth Africa tichienda kuDRC kubva paBide Bridge kuenda kuChirundo tobhadhara $100 but unoshaya kuti mari yese iyoyo iri kuenda kupi. Zvokuti rodhi iyoyi ingadai isiri kumbotinetsa inokwanisa kuzvigadzirisa. Saka hurumende isati taurire nyaya yekuti haina mari isu tiri kutaura kuti rodhi iyoyo inogona kuzvigadzira yega. Chiri kudiwa chido chete chehurumende kwete mari yacho.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma tapinda. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ndatendawo mukoma nekundibata kwamaita.
Tinotenda zvikuru ticharamba tichikubatai tichinzwa kuti zviri kufamba sei. And Gibbs, you heard there from Tapinda, our regular caller, especially when it comes to these issues of what is happening on our roads. But basically, he's proposing something that many governments do, even here in America, build, operate, and transfer. If the government says it does not have money, it can simply you know, float a tender and a company can come from South Africa or wherever. The company can construct the road and operate that road, say, for 20 years, you know, with toll gates and all. So the company can simply realize it's money from the toll gates along the road. You know, so it's build, operate, and transfer.
Let's take a break for a while.
Indeed. Honorable Kumalo, please do stay on the line. And Mr. Mavinga, tinemwe mutereri va huru rambai muri parunare. Unemwe mutereri?
No, I think I've done already the corner.
Okay. For our radio listeners, unfortunately, it ends here. But the good news is we are streaming live. So go to www.voanews.com and press on live talk. This is Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube saying stay tuned.